Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Matunhu emasvingo neMidlands anoita vanhu vekutanga vane coronavirus. VaEnergy Mutodi vanodzingwa basa. Mizinda yenyika dzeEurope neAmerica muZimbabwe dzinokurudzira hurumende kuperefeta nekusunga vanhu vakapamba nekuruva zvakaibvisisa nhengo dzeMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwave pamakumi mana nevasere 48 mushure mukuwanikwa kwemunhu umwe chete ane chirwere ichi mudunhu reMidlands uye umwe chete mudunhu reMasvingo. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevaviri, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kozoti Matabeleland North ine munhu umwe chete. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nemaviri 92,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 2,918. Vapona vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe 37,000. VaEnergy Mutodi avo vange vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvokubudiswa kwemashoko nezviro vakabviswa pachinzvimbo ichi. Munyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika Dr. Meshack Svanda vakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa vaMutodi kutangidza nezviro. Svondo rapera, gurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vakabuda panhepfenyuro yeZBC vachiti mashoko akange ataurwa navaMutodi akange asingaratidzi pfungwa dzehurumende yeZimbabwe. VaMutodi vakange vashora hurumende yeTanzania pamabatiro airi kuita chirwere checoronavirus. Mushure memashoko avaMoyo, vaMutodi vakashora gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe chete nemurume wavo vachivapomera mhosva yekushandisa nhepfenyuro yeZBC zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda vakazvimirira vaRejoice Ngwenya vanoti vaMutodi vakasvosva mago pavakaedza kumirisana navaSibusiso Moyo.
Chiripote chokuti ka semunhu akanga akunyanya kutaura muzano hazvinyanyo kuda kuti munhu anyanye kutaura, asi vaMutodi pavakatanga kutukana na foreign minister Sibusiso Moyo vachinetsana nenyaya yekuti Magufuli pane zvaanga ataura maererano nechirwere cheCovid, ndokubva ikoko kundotanga kusendekera namapfumo nenhiki nematemo nemukuru webasa wavo Monica Mutsvangwa zvisinzi kana Mutsvangwa vakadai vakazodai, ndofunga ndozvakazoita kuti zvizonyatsogumbura hurumende. Zvavazongonyora hazvo zvokuti vaya vasikana vakapambwa vaya vakazodai vakadai nemakurokoza, kwanga kwangokandirawo nemumoto, asi nyaya chaichai vanga vatosvosva mago nekurwisana naSB Moyo.
Sokuona kweimimi munofunga kuti chakakonzera kuti vataure zvinhu zvakadaro pamusoro pabhosi wavo chii?
Chiripo ndechekuti tikanyatsofunga kuti mazuva ayaya vamugabe vachatonga vaMutodi ndo vakanga vakabata nhingi zikapa rakanyorwa kuti vibhosi, vachiratidza kuti pande wizikidani no ukama wawawa na ho nawa idi nawa mnanga kwa saka ukama ushamari wacho dufunga wanyanya kuhukoshe sabakazo kankama kuti iko zinu baba mbasare huru mende endi wakazo baba isu wa pasi papa maya mchangwa saka zuchiri wa chinyangu ushamari wacho huripo asi dufunga kukusi wakubasa ndi wakumba dufunga wa mnanga kwa wango tu muna kanya kuzuta ulisa anuzo kanganisa mamiru ya zinu nukusini ya zashi zata ungo utarwa uni kumse kwenyika sandofu nandozo wangu zinyuza chimu zorora asika ba wande musazo kanga mautu zanfifka pane makufane witoti mungangu ndu wachinzi watu tuwa rimwe basara katu kura kudari kara wanga wabari ini wana rukosu wa mtoni
saka soko na kwenye wa mufungi kuti izi zilo chinja sunsaka wanda mu batore zanfifu
ani tu kana kusumbu ndutu nduwa ndutuwa unuona wa shiteta kuleta na wa shiteta kufara hunde pane kufara nukunde kunye hundi kani kuti munu azingwa wa muna nkashita orisa asi muzano ka wanu chengita na saka naka vajiji baka nguwe baka mbozingwa baka baba puwa mabasa saka ndutu ngu funga kuti uo kungula kushunguru wa uo ya tinga chingurungu public relation kana kutubata kumyesu asi chirifone chokuti vazi nkwa babasara wanga wari kwa unawozo puwa orimwe zine zazimwe kwa hiko zino vani nge wakasoswa mako upa mchangwa noo kwa moyo
nyanji mneze matongero enyika uye wachishanda waka zimi rila vari Joyce Ngwenya vari paru nareko Harare ne Studio 7. Vakuru yemizinda muZimbabwe venyika dzakasiyana vanyora gwaro vakabatana vachiti vanotarisira hurumende kuti isaferefeta zvakakwana nyaya yokupangwa nekutochwa kwenhengo nhatu dzeMDC Alliance. Vasaina gwaro iri vanosanganisira vamiriri muZimbabwe vesangano reEuropean Union, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Romania, Sweden, Norway, Switzerland, United Kingdom, pamwe chete ne United States. Izvi zvinotevera kutapwa nekurohwa zvakaipisisa kwavanhukadzi vatatu vebato rinopikisa reMDC Alliance vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri nanetsai Marova uye kurohwa kunonzi kwakaitwa nokutula na Ntombi Zodwa Mpofu kuBulawayo. Vamiriri venyika idzi vati vanhu vakaita izvi vanofanira kubatwa nekusungwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti gwaro rabudiswa nevamiriri ava rinokosha nekuti vataura mberi kwevanhu venyika dzose kuti zviri kuitwa nehurumende muZimbabwe hazvienderani nezvavanotarisira kuti zviitwe kuvanhu.
Vagona chaizvo kutaura nyaya yekuti kupambwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu zvakarewo kwekurohwa kutyorwa kwemutemo webumbiro remutemo reZimbabwe. Ndochekutanga chepiri chakakosha ndechekuti ikurudziro yekuti pave netsvakurudzo yakadzama yekuti chii chakaitika, zviri kufamba sei, uyezve nharadada dziri kuita izvi zvekupamba vanhu utinye hwakadai dzinofanira kuti dzibatwe dzirangwe zvakaomarara pasi pemutemo. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviitwe kuti zvionekwe kuti nyika yeZimbabwe ichiri kuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu.
Vamazinga, ndiko kokutanga here aka hurumende ichiudzwa mashoko akadari?
Hakasike kutanga hurumende ichiudzwa mashoko akadai, uyezve hakasike kutanga vanhu vachipambwa muZimbabwe vachishukurudzwa vachirohwa kwekukasira mberi. Tinoziva nyaya dzana muzvare dzetsira mukoko, tinoziva nyaya dzana Obeti Masarauri vanasinda mumabumbe yarara vanasamata kureva zvisvo zvarapera iko zvino Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Vese ava nguva yese yazvaiitika izvi hurumende yaikurudzirwa kuti iite tsvakurudzo, asi hazvisi kuitwa nemhaka yekuti ndokusakaita kuti ngakuchipindira veUnited Nations vomene, nekuti Zimbabwe pachayo iri kutaridza kuti haisi kukwanisa kana kuti haisi kuda kuita tsvakurudzo yakaringana kuti kubatwe vanhu vari kupara mhosva idzi.
Chii chingaitwa kuti hurumende muZimbabwe iterere zvainovudzwawo nedzimwe nyika zhinji dzacho dziri nyika dzinogara dzichibatsira.
Chekutanga chakakosha ndezvaitwa izvozvo zvekutaura pachena pajekerere kuti nyika dzepasi rose hadzitenderani zvachose neunhu hweZimbabwe huri kuitika muZimbabwe, zvakarewo kukurudzirawo nenyika dzakakomberedza Zimbabwe vavatidzani vana South Africa, nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzeSADC neAfrican Union kuti vese vataurawo kuti kwete nyaya yekutyora kwekodzero haina ngana kana ngana inofanira kuti ipere zvachose mukati meZimbabwe. Kana pasi rose rikasimuka richishora nekugura zviri kuitika muZimbabwe zvichida zvingaita kuti utungamiri weZimbabwe hunduke hukwanise kutora matanho akaringana anofanira kunge akatorwa kare kare.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga. Musangano pakati pegurukota rezvedzidzo yepasi vaKen Matema, varidzi vezvikoro zvakazvimiririra, vakuru vezvedzidzo mumatunhu pamwe nevamiriri vemasangano evarayiridzi wakaitwa nezuro muHarare unonzi wakabudirira kwazvo sezvo wakapamukana mativi ose kuti apewo maonero avo panyaya yedzidzo nechirwere cheCovid-19 munyika. Masangano evarayiridzi akapinda mumusangano uyu anonzi anosanganisira ZIMTA, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union pamwe neZimbabwe National Educators Union. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Zvese zvichaitika kuenda mberi zvinhu zvichaitika paine nhaurirano, paine kutaurirana, paine kushanda pamwe chete, paine kupanana mazano nekuudzana. Ende chikuru chabuda ndechekuti zvatataurira ministri zvinova zvekuti hatifari kuti zvikoro zvivhurwe tisina kuona gwara chairo chairo rekuti zvichatorwa nehurumende ndezvipi. Zvikoro zvine vanhu vakazara vari mumakwarantaini centers muzvikoro zvakirinwa, maexams zvachanyorwa chete kana zvinhu zvagadziriswa zvichemo zvedu zvabuda pachena. Varayiridzi vatestwa, toita zvakare zvemapebomita zvemasanitizer zvemamaski zvaitwa nguva yacho inofanira kunge ichiitwa. Kureva izvo kuti tata ministry of education inofanira kuteerera zviri kubva kuvarayiridzi pamwe chete nemaunions. Ende chikuru chabudapo ndechekuti hapana chichazoanaunzwa nehurumende tisina kuchisheya, tisina kutaurirana pamwe chete nacho.
Imi manga muine zvinyunyutwe nezvichemo zvamangidawo zvitange zvagadziriswa pasati pavhurwa zvikoro, zvakatambirwa here zvamamuina zvezvi?
Chikuru ndechekuti taedza kuti vanzwisise kuti zvese zviri kuitika zvinhu zvinogadzirisika kana tikagara pasi tikataurirana, tikaupanana mazano, tikakwanisa kuenda mberi zvakanaka. Ine chikuru ndechekuti tabudisa pachena kuti even paministry of education patanga tiri hapana kana mathermometer ari kuwanikwa mumasupemaketi kuti munhu achipinda unotanga watarwa temperature yako yakamira sei, panongori chete ne masanitizer. Kureva kuti kana vachida kuti zvikoro zvigoita zvinhu zvakanaka kunze uku, ngazvitange pahead office tisvikawo tichiona paine manotices ezvecovid, toonawo paine mathermometer, so that kuzvikoro zvinonoitwa. Asi chikuru ndechekuti takwanisa kusvika shoko rekuti kuvarayiridzi tinoda kuti chirwere chisapararire kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru, nekuti tuvana tudiki tunenge tusingazivi kuti tozviprotekta sei. Hatugoni kushandisa mamask, tunosheya chikafu, tunosheya bhutsu, tunosheya majuzi, tinotamba pamwe chete. Ende tainisisa zvakare kuti maclass sizes anofanira kurijuswa, mamethods nezvese zvinofanira kuitwa muzvikoro zvinofanira kuva sensitive and positive kuti hurumende izive kuti maclass sizes akakurisa.
Kupanyaya yezuva rekuvhurwa kwezvikoro mawirirana ripi?
Zvezuva rekuvhura zvikoro hatina kukwanisa kuti tisvike ipapo nepamusana, kuti toda kuwana mahints kubva kuministry of health, toda kuwana mahints kubva padiscussion nenhoroondo yatiri kuita nepamusana, pekuti zvese zvatiri kuita zvinhu zvichange zvichitakataona kuti paground panei, nekuti tikangonovhura nepamusana pekuti zvikoro zvanzi zvivhurwe tinogona kupisira. Pane zvinhu zvakawanda zvatofanira kuti kurukure nezvazvo kuita kuti tikwanise kuzvigadzirisa. Saka pazuva rekuti zvikoro zvinovhurwa musiwani harisati rabuda, nekuti totavira kuti minista vachaita nezvatavapa kukabhineti vachadzoka nazvo isu tavapa zvimwe musi weFriday, nekuti musangano weFriday wakubatanidza zvinhu zvakati wandei zvatichatora kuma trust schools zvatichatora kuma union nenhaurirano dzatichaita nevamwe tovataurira kuti isu muonerero akamira so ende kuti kubva ipapo tinozotora gwara rakanaka.
Ndevapi vamwe vakapinda mumusangano uyu vamajongwe?
Papa ine masangano evarairidzi reZimbabwe Rural Teachers Union, reAmalgamated Rural Teachers Union, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, ZINATU pamwechete neProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMTA. Mamina Minister Kate Matema, mangamina Permanent Secretary Mai Tavela, mangamine zvakare maEducation Officials, mangamine zvakare vamwe veMatrust Schools varungu vangatsinawo mukati.
Avo vange vari munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vari Raymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kanemiri weStudio 7. Kunyange hazvo kumanika nekusati kwave nemunhu abatwa nechirwere checoronavirus, mukuru weplatform for youth development Vaktaris Maduku vanoti zvipatara zvavo zvinoda kugadziriswa sezvo mudunhu ravo muine vanhu vakawanda vari kujamba muganhu wenyika yeMozambique neSouth Africa vasina kuvhenekwa utachiona hwecoronavirus. Vanoti makambani makuru ari munharaunda iyi akaita seGreen Fuel anofanirwa kusimbaradza kubatsira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata mukuru weGreen Fuel vaBilly Rottenberg sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMaduku.
Vashandi veGreen Fuel vari kungoenda kubasa. Tingati nyaya iyi inoda kuti tinyatsoinzvera, nekuti pakanzi maessential services iyo kambani yeGreen Fuel inenge ichiti iri muagricultural industry, saka vaitaura kuti ivo they are offering atingati maessential services. Asi isusu chatinenge tichida kuti tiri rwadzikanei nacho nechekuti kunyange vari maessential services, asi pane zvimwewo zvinenge zvichiitika kukambani zvekuti havasi kunyatsopa vashandi vavo zvakanyatsokwana, nekuti iko kambani kundokuri kugadzirwa ethanol iri kunyashandiswa. Ndinoona kuti kambani yanga yakwanisa kusupplyawo within the region, nekuti nyaya yemasanitizer ari kushandiswa kugadzira masanitizers ari kubva muethanol. Saka sekambani iri kukwanisa kusupply kwakawanda wanda, saka saichitarisirawo senharaunda kuti inge iri kambani yakwanisa kuita kupfuura zvayaita. Pane zvavari kuita pano nepapo zvatachionawo.
Mungapa here muenzaniso wezvamuri kuti vari kuita izvi?
Zvokuti vanga vachipa kumahospital kana kuti kumabusinessmen. Asi tichitarisirawo kukura kwakaita kambani yeGreen Fuel, tine tarisiro rakakura kuti vaite zvakapfuura zvavati vaita pari zvino, sekunyatsobatsirana seGreen Fuel, sezvo iriyo kambani yatotarisirawo inyanyosimbisa rubatsiro rwayo mumacommunities ari local. Saka tiri kutarisira zvakakura kudarika ipapo pane zvavari kuita.
Ko, munharaunda menyu makaiswawo here chipatara chinorapa nechimbi-chimbi vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti isolation hospital?
Zvipatara zvatinazvo kuno kuchipinge, pane chipatara chiri paVeneka, poita chipatara chiri paSt Peters, poita chipatara chiri paMaduku nezvimwe zvipatara chimwe chakati kure chiri kuchipinge. Zvipatara zvese izvi hazvina zvakanyatsokwana. Pari zvino hatina muchipinge chipatara chinokwanisa kunge chichipuwa mukana wekuti chinokwanisa kuti kana paita crisis yekuti pane vabatwa necoronavirus vangarapwa. Sano zvinhu zvatiri kutarisa, tiri kutochema kuhurumende kuti preparation yedu kana kuti gadziriro yatinayo kuchipinge kana zvinhu zvichinge zvazoitika haina kunyatsokwana. Pane maefforts ari kuitwa pari zvino, asi hatisati tasvika paya pekuti tingati tanyatsogadzirira kuti kana tachiona uyu ukauya zvine simba. Sekuti tine vari kupinda-pinda munharaunda, vamwe vanopinda nekuMozambique zvisinganyatsonzwisika, vamwe vanobva nekuSouth Africa.
Izvozvo zvevanongojamba mabhodha zvinokonzera matambudziko akaita sei kunharaunda yenyu yeChipinge?
Tingangoti senharaunda yemuChipinge tiri parisk, kunyanya nzvimbo dzedu dziri kusaidhuza nekubhodha reMozambique, zvekuti kugadzirira kwedu kwenyaya dzezvipatara hakuna kunyatsomira zvakanaka. Hatisati tave pachinhano chekuti tingati tave redi. Chipatara cheChipinge Hospital ndo changa chambonzi, ndo panifanira kunge paine isolation center. Asi zviri muchipatara zvisati zvakwana kuti zvinganyatsonzi zvingabatsira.
Mukuru weplatform for youth development vaClaris Maduku vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndinoitwa Mukoma Takunda, ndiri muno zvangu muZimbabwe. Mufunge tinorwadziwa, tinoshushikana, tinobatikana kusvika pakadzama mukati moupenyu hwatiri kurarama nehurumende yeZANU PF munyika yeZimbabwe. Kubva kare nakare ishiri nemuririro wayo. Iko zvino izvi, madzimai matatu MDC vakatora vakaita zvese zvavakaita vakutauravo nonsense dzavo, asi kutaura chokwadi rimwe zuva vachasangana nazvo. Ndinongori nemeseji imwe chete kuUnited Nations. For how long are you going to give a deaf ear whilst ZANU PF is continuously committing all the atrocities and the brutalities to the innocent civilians of Zimbabwe? Of course, we know we don't have oil here in Zimbabwe, but honestly, we also deserve good living.
Tinotenda nechirongwa chenyu chamunoita chaizvo. Handina zvizhinji zvandoda kuti nditsanangure zvangu. Zvandoda kutaura ngezvekutsigira uyo mudzimai wakataura kuti ari muHarare uyo. Ndiwo ndoda kutsigira kuti president uri kuti taunza madokta, vauye madokta abva kuChina kuti vatibatsire. KuChina kwacho pedzisire kwacho zvishuwa zvakataura kuti pedzisire kwacho chazona flag yatichinjwa kusi kunyepa, ngekuti kuChina kwacho chiriko chirwere kuchocho. Vakatadza kuchira apa chichipera. Enda hachina mushonga, hachisi kukwanisika. Asi vari kutaunza machiremba anobva China. Vauya kubatsira nei? Nekuti isusu mamedu muZimbabwe tagara tinawo machiremba agara achitibatsira. Nyangwe zvavo ivo vacho vakuru vaimbotiza kurapwa imomo, achienda korapwa kuiko kuna China, kudzinyika dzipi dzavaienda korapwa. Iko zvino zvamabhoda zvakavharwa, zvavari kurwara vari kurapirwa ipi? Andava kurapirwa imomo muZimbabwe. Asi zvava kuita zvokutanzi taunza maChina pedzisire vanzwa kuti maChina iyo zvitoziziva kuti pezvishuwo zvataura mudzimai ngezvechokwadi. Izvi kuti pakupedzisira kwacho vane zvavakatobvumirana so kuti pavachapedza basa ravo vanotya nzvimbo kana kavachapiwa zvinotonzwa mudzingi peChina.
Vashamarari veStudio 7 anamukoma Jonga. Ini ndinonzise Magura, andiri kuCape Town, South Africa. Tataurawo pamusoro penyaya yekubata kwemadzimai matatu MDC inochamisa. Chandinoda kungotaurawo ndechekuti deno zvaigodzera iri ndopatinofanira kuona kukosha madzimai vaatidzewo kuti zvakaitwa vamwe vavo havazvifariri. Deno madzimai emunyika medu anga akabatana asingaiti kuti avona dambudziko anofanira kuzvipedzera kana kuti kuzvimirira ega. Ndopavaifanira kuchibatana kuchiratidza kuti vakabatana vanoshanda pamwe semadzimai. Zvanga zvisingadi varume, hazvidi varume mukati. Izvi zvachingoda madzimai kana kuri kuti anotowedzera kutaridzira achiratidza kutsutsumwa. Ndinofunga zvaibatsira kuti nyaya iyi yokubatwa kwemadzimai munyika medu yanyanya kuenderera because hapana action inotogwa.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndinokutendai nebasa ramunotiitira rekutiudza nyaya dzechokwadi dzinoitika mukati menyika yeZimbabwe. Ini ndiri kutaura ndiri kuno Port Elizabeth, South Africa. Ndinoitwa mbuya Kimbari. Veduwee. Ini ndakabatikara zvakanyanya nekushungurudzwa kwakaita madzimai matatayo. Mufunge, vakadzi ava zveshuwa vakaita havo toitoi yavo nguva yelockdown. Asi vakanga vakazviprotekta miromo iyo nemhino. Vaini vari kuchichemera kuti vanhu nzara. Government ionewo kuti nzara. Vanhu vakaitwa lockdown asi havana chekudya. Mufungeka, zvakaoma. Nokuti munyika yekwedu yeZimbabwe iyi manga musina umbe nemakaita strong opposition party yakaita seiyo iyi MDC Alliance. Vanga vachida kungoti vagari vachitira vanhu madira ajojina kuti munhu hapana munhu anofanira kutaura chinhu chino chakanaka. Vanga vachingoramba vanhu takatsitsirwa. Zvino pavaona kuti MDC Alliance iri kuda kusumudza upenyu hwevanhu, vakuti teki vachirova vachiita sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mchiti uza azwa mnofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamwe matunhu muAmerica atangidza kuzurura zvemabhizimisi pane kusawirirana pakati pemutungamiriri wenyika vaDonald Trump nemamwe magavana pamusoro penyaya yekuzurura zvemabhizimisi uye yekuti vanhu vachibuda mudzimba dzavo pavanodira. Tabvunza Dr. Frank Guni kuti zvinhu zvakamira sei maererano necoronavirus muAmerica.
Ari zvino muno muAmerica tiri kuona kuti mahurumende dzematunhu dzemastates ese ari 50 dzabvumira Christie Pasha opening kureva kuti matunhu ese ari 50 emuno muAmerica kwese kwatanga kuvhurwa zvine nzira dzakasiyana siyana, asi tinoona sekuti hurumende dzemuno muAmerica dzematunhu pamwe chine hurumende yenyika yese vanenge vari kushanda pamwe chete kuitira kuti makambani avhurwe, upfumi hutange kusimuka. Uye kuvhurwa uku kunenge kuvhurwa kune tarisiro yokuti vari kudzokera kumabasa vange vachishanda mune zvakanaka. Kumazhinji mastates varenge vari kuti kuitwe social distancing, yayo kuti vanhu pave nemukana kana vakatarauka pakati pevanhu vaviri vega vega kuitira kuti pasava nekutapurirana utachiona. Tiri kuonawo zvekare kuti mamwe mastates anenge ari kutiwo panenge pachivhurwa apa vari kudzokera kumabasa vaongororwe vaonekwe kuti havana utachiona. Kumwe kwacho vanenge vari kuti vachashandisa dzimwe nzira dzinogona kubatsirawo zvadzo kuti vazive kuti vanhu vanorwara here kana kuti havarwari, zvakafanana nekuongorora kuti vanhu vari kudzoka kumabasa vari kupisa miviri here kana kuti kwete.
Muno muAmerica makamira sei kana takatarisa vanorwara nechirwere ichi?
Imo muno muAmerica utachiona huri kuramba huchiwanda chaizvo. Vanhu vano vati vabatwa neutachiona hwaakutosvika hwavapadyo nokusvika 1.6 million muno muAmerica. Uye avo vati vafa nekuda kwechirwere checovid-19 vanhu vane uwandu hwapfuura 93,000 vati vafa pari nhasi, kureva kuti uwandu uhwu hwese hwevanhu vari kufa nevanhu vari kutestwa vachiongororwa kuti vane utachiona huri kuramba huchikwira zvavo. Asi zvinonakidzawo ndezvekuti uwandu kana kuti mandamba evanhu vatsva vari kubata utachiona patsva unenge huri kudzikira.
Ko, kumatunhu akatangidza kuvhura zvemabhizimisi kwakamira sei pari zvino?
Kuye kwacho tinoona sekuti uwandu hwevanhu vane utachiona hwecovid-19 huri kuti kwirei panenge pavhurwa. Tiri kuona izvi kuTexas, kuGeorgia. Tiri kuona kuti pakavhurwa vanhu vane utachiona vanenge vati wandei, zvinoreva kuti pari kuita sekuti vamwe vanhu vari kuramba vachitapurirana utachiona mumatunhu iwayo. Muno muDC Matiri vari kutevedzera chaizvo chaizvo zvekuti vari kuti kunyange zvazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona huchidzwa kudzikira, vada kuona zvichiramba zvakadaro kwemasvondo maviri hurumende yemuno muDC isati yavhura. Kunyange zvadzo hurumende dzemamwe matunhu ari padyo neDC sekuVirginia nekuMaryland vanenge vati zvimwe dzimwe nzvimbo vatange kuvhura vachicherechedza iwo mutemo wekuti vanhu ngavagare vakaraukana uye vapfeke zvinhu zvokudzivirira zvinosanganisira mamaski nemagloves.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Matunhu emasvingo neMidlands anoita vanhu vekutanga vane coronavirus. Mutungamiri wenyika anodzinga basa vaEnergy Mutodi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.